wadi yapiwa mruma wangu ndinofara pamwe nekusuwa badi ndinongofara kuti kune vanhu vari kuona kuti mruma wangu ane zvaaita kuburikidzawo nezvemunyika medu muno muzimbabwe
asi ivo veAmnesty International ava vari kumbobatsira here panyaya dzekuti itai anga achitsvagwa kuti aripi
vari kubatsira zvakanyanya like last year in August vakandidana ku South Africa vanoisawo kuitawo macampaigns nekunyorawo nekupublishawo vachitaura about chai zvinhu zvinotobatsira nekuti zvinoita kuti zvoni vanhu vasakanganwa about itai
ko nyaya yekuferefetwa kutsakatika kwake ichiri kuenderera mberi muchiri kumboendawo here kumapurisa mazuva anaya zvakamira sei
kuferefetwa handifungoti pane chiri kumboitwa ini munongozivawo zviri muno muzimbabwe but I think person ndeanonyanyozai kuti zvakamira sei but on my side hapana zviri kuitika because dai pane zviri kuitika itai yakaonekwa kudhara
tombotarisawo kuvana vari sei mazuva anaya
ha vana vanotobvunza babavo every day hazvijairike zvakaitika izvi saka every time vanotobvunza baba vavo kana ukaona mafotos unotoona kuti mwana ari kusuwa baba vake
saka imi munenge muchivapindura kuti varipi
inini chandimangotaura ndombotaura kuti baba vakatorwa ende vanotoziva kuti vakatorwa nemacio sandongovadza kuti dhedhenyu vakatorwa chanamata kuti vange vachiwanikwa
saka vari kuenda kuchikoro here mazuva ano
vari kuenda kuchikoro
vaakuita magrade api manje
ine grade 2 nezero grade
asi vari kuita havo zviri nani muchikoro kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai
aiwa vari kuita zviri nani